Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevagari pamwe nemasangano akasiyana-siyana. Sangano reCommunity Water Alliance raendesa gwaro renyutu kuna meya weHarare vaJacob Mafume vachiti kanzuro inofanira kumisa chibvumirano cheGeogenics vachiti hachina zvachinobatsira vagari asi kuti chinotovaomesera. CWA yaendesawo gwaro renyunyuto kuparamende ichiti inofanira kuongorora kuti chibvumirano ichi chakaitwa sei uye kuti chinobatsira here panyaya yebudiro muHarare. Imwe nhengo yeCWA vaChristopher Gori vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti kanzuro yeHarare irambe ichishanda yoga pane kurasikirwa nemari yakawanda kudai.
Patinozosvika mugore ra2020 vanenge vafanira kuendesa 1000 tons vachibhadhira mari inokwanisa kuita 40,000 US dollars per day, inova mari yatiri kuona kuti inozosvitsa guta reHarare pakuti ritadze kuita maoperations nekuopa maservice kuvagari nekuda kwekuti mari dzacho dzakawandisa zvinenge zvichidiwa. Saka tirikutarisira kuti pomona inofanira kuramba iri mumaoko eguta.
Meya veHarare vaJacob Mafume vabvuma kuti vari kuita musangano wechindi-chindi mangwana kuzeya chibvumirano chepomona.
Sekanzuru tichagara pasi mangwana tichiita iyo musangano unonzi special council meeting, tichaongorora nekusoropodza matsakanana akaitwa papomona, toona kuti tingaita sei sekanzuru kununura marezidenzi munhope yavaisiwa iyi, nokuti paita kutora hupfumi hwevagari vemuHarare. Hupfumi huya hwopuwa munhu mumwe chete angoita basa rekutora bhilo nebhondi pepa otofamba semafambiro aita rodzi achinongedzera kuti apa ndepangu, apa ndepangu.
Asi kunyange hazvo paine kugunun'una kubva kuvagari, hurumende iri kutsigira chibvumirano chepomona uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti chirongwa chekupomona chinokosheswa nehurumende zvekuti chakapiwa ruremekedzo rwenational project status, zvichireva kuti kambani iyi inenge yonzi ishande nemamwe maguta munyika. Asi vamafumi vati hurumende haigoni kupa national project status pabhizimisi remumwe munhu. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pachibvumirano ichi.
Kazhinji semusangano wezanu PF hatinyanyopindira munyaya dzamabhizimisi kana mabhizinesi relationship ukama hunenge hwaitiwa nemaauthorities nemabhizinessmen. Asi zvatinozvisa hangu inini pano ndimire semugari wemuHarare uye nemusangano wezanu PF tosetekabatana, tinoziva kuti mhuri yeZimbabwe inogara muguta reHarare yaane dambudziko rinodarika 20 years rekuraswa kwamarara. Marara ari kumuka akazara paruvanze padzimba dzevanhu, kumayadhi, kunze kwemajurahoro nemumarodhi, mamwe marodhi haachaoneki nemarara akazara pese pese.
Act Mugwadi, chibvumirano cheGeogenics chakasainwa nekanzuro yaitungamirwa navaStuart Mutizwa veMDCT apo vamafumi vaive vakamiswa basa negurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamutizwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo vaDelish Ngwaya vane chikamu mukambani yeGeogenics vati vange vasingakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Asi mumagwaro avo kudare zvitevera kupikiswa kwenyaya iyi nemumiriri weHarare North vaRust Markham veTriple C vamwe vakati vanotsigira chibvumirano chepomona vachiti kambani yeGeogenics yakatevedza zvese zvinodiwa payakauya munyika kuzoshanda nekanzuru nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.